isusevichidiki taita demonstration in solidarity na vakadzi ore takudzwa mapurisa ndofa azosunga vadzidzi vedzeto Zimbabwe nemama investi akasiyana vangava uya vanotungamirwa na president wezinaso vatakudzwa ngadzora.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei?
Pari zvino takamirira kuti tiwe kuti vasungwa vachapiwa bail kana kuti vachaenda kukoti mangwana. Ruzhinji rese rwema youth rugadzirira nyaya yekumekawo shuwa kuti the streets anoramba ariyo nzvimbo yatinoshandisa kuita express our voice sevechidiki vemuZimbabwe kusika zvinhu zviri kunetsa munyika zvagadzirwa.
Munofunga kuti kuratidzira kukuchabudirira here vasiziva?
Kuratidzira kunotobudirira. Munoziziva kuti vava Mahatma Gandhi vaitoita mamachi vachiratidzira ari oga ndo kunoita kana especially panzvimbo yakafanira yeZimbabwe mune nyika inotungamirwa nemasoja nyaya yekuratidzira inotoenda mberi kusvika ruzhinji rwese vanzwisisa nyaya yacho.
Saka sema sarudza nzvimbo iyi kuitira kuratidzira kwenyu?
Dare remhosva rakakosha nekuti muZimbabwe ndo dare rabatwa kushandiswa nevepolitics. Saka Rotten Row Court inoiziva nenhoroondo yacho kuti ndo inoshandiswa neZANU PF kudzvanyirira vechidiki neruzhinji rwese rweZimbabwe. Tinenge tichiratidzira against nyaya yejudicial capture.
Pane vambotaura nemi here maererano nenyaya iyi vanobva kuhurumende?
Apana vambotaura nesu mapurisa achitaura achishandisa mboma ndoa taura nemayouth nevechidiki vangachiratidzira.
Asi hapana vakuvadzwa hapo?
Aiwa kuvanhu varohwa but tichamirira kuti kuitwe mamedical reports but mapurisa arohwa especially vasikana kune vakuvara.